Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 4, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Samadzimai pango yakaoma kuti vasacrifice position iyoyo ine benefit iri mijeti. So ndopati kuona pari kunetsa. Pozoita futi vanhu vamwe vanovhota vakatarisana nenyaya yedevolution. Kulow House tikaona zvakare kuti vanhu vakawanda vechivhiti vakavhota futi nekuti panga pane sheya yavo muyouth imomo.
Dare reSenate ratambira kuvandudzwa kweConstitutional Amendment Bill number 2.
Paramende inofanira kunge ichitevhera mutemo. Kana ichiita zvavari kuita izvezvi zvinotoratidza kuti Zimbabwe yacho ndoisisina mutemo. Saizvozvo ndichadzivisa makweta angu kuti ndozvaitika tione kuti tingatora zano ripi.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti richapikisa zvaitwa nedare reSenate. Dare redzimhosva rinotadza zvakare kupa mutongo waro pachikumbiro chemadzimai maviri eMDC, muzvari Joana Mamombe namuzvari Cecilia Chimbiri, chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzenyu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSenate ratambira kuvandudzwa kweConstitutional Amendment Bill number 2 zvichitevera kuvhota kwemaseneta makumi matanhatu nemashanu achitsigira bhiri iri, ukuwo maseneta gumi achiripikisa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
I therefore declare the final vote in the Senate on the Constitution of Zimbabwe Amendment number 2, Bill 2021, HB 23A 2019, to have been in accordance with the provision of Section 328, Subsection 5 of the Constitution.
Avo ndi retired General Mike Nyambuya, mutevedzeri wemutungamiriri weSenate, vachitaura kuti Constitutional Amendment Bill number 2 rapasa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Dare reSenate rine nhengo makumi masere uye nhengo shanu dzange dzisiri mudare nhasi. Bato rezanu PF rine nhengo makumi matatu neina. MDC ine nhengo makumi maviri nenhanhatu kusanganisira nhengo imwe chete yakapinda iri kudivi kwamuzvare Tokozani Kupe uye madzishe ari gumi nemasere. Pange pachidiwa nhengo makumi mashanu nenhatu kuti bhiri iri ripase. Zvaitika nhasi zvinogona kureva kuti madzishe ese gumi nemasere, nhengo mbiri dzinomire vakaremara, pamwe nedzimwe nhengo gumi neimwe dzebato rinopikisa dzatsigira bhiri iri. Sachigaro weMDC Tiva Morgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vange vakaita chisungo chekuti vachapikisa bhiri iri, pane vamwe vavo varitsigira. Asi vaKomichi vanoti bhiri iri rine zvimwe zvakanaka uye vanoona sekuti pane vavhota vachitarisa remangwana ravo.
Zvikisa madzimai pango yakaoma kuti vasacrifice position iyoyo ine benefit iri mijeti. So ndopatiri kuona pari kunetsa. Pozoita futi vanhu vamwe vanovhota vakatarisana nenyaya yedevolution. Kulow House tikaona zvakare kuti vanhu vakawanda vechivhiti vakavhota futi nekuti panga pane sheya yavo muyouth imomo.
Vati bato ravo richagara pasi roona kuti rotora matanho api neavo vapesana negwara remusangano. Pachitariswa uwandu huri mudare reSenate, nhengo dzezanu PF nemadzishe pamwe nenhengo mbiri dzinomirira vakaremara dzaikwanisa kupasisa bhiri iri pasina nhengo dzeMDC. vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri. Gurukota rinoona nezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vatenda vese vatsigira bhiri iri. Vati hurumende yakaona paine mukaha pabumbiro ra 2013 munyaya dzakaita sekuvandudzwa kwematunhu kana kuti devolution, uye bhiri iri richaita kuti hurumende ichiisa mitemo yekuvandudza nekusimudzira matunhu.
I want to thank the honorable senators. It now pays the way to pass the properly come up with legislation that will give effect to our devolution agenda.
Ndinoda kutenda masenator nekuti bhiri iri rave kutipa mukana wekuvandudza mushandiri ematunhu iri.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanxovani Stole, avo vakatokwira kudare reconstitutional court vachipikisa kusandurwa kwebumbiro remutemo, vati vashamiswa kuti paramende yaenderera mberi nekuchinja bumbiro remutemo. Vati vachataura nemagweta avo kuti vamise kusandurwa kwebumbiro kwaitwa nhasi.
Paramende inofara kunge ichitevedzera mutemo. Kana ichiita zvavari kuita izvezvi, zvinotoratidza kuti Zimbabwe yacho ndoisisina mutemo. Saizvozvo ndichazivisa makweta angu kuti ndozvaitika, tione kuti tingatora
Vastole vakaenda kudare reconstitutional court vachida kuti dare iri ritonge kuti paramende yenyika haina kubata zvakanaka nyaya yekuvandudzwa kwebhiri remutemo weconstitutional amendment bill number 1, iro rakapa hwaro hwekuvandudzwa kweconstitutional amendment bill number 2 vachiti hapana kutevedzwa zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi nekuti ndizvo zvavange vakatarisira. Vati kunyange bumbiro ra 2013 range risina kunaka, range riri nani pane zvaitwa nhasi.
Vanhu vaiti pada chibumbiro ichi cha 2013 chabvanganyurwa ichi chingangobetsera chiri nani. Ndozvaitaura vaiti ndisatani uri nani, asi izvozvika satani uri nani uya wabvanganyurwa kuva satani chai chai.
Masangano anoshanda akazvimirira munyika ari kupikisa bhiri iri achiti rinopa masimba akawanda kumutungamiriri wenyika. Zvimwe zviri kupikiswa nemasangano aya kuvandudzwa kwenguva inofanira kushanda vatongi vematare edzimhosva, avo vanofanirwa kuenda kumujandigere kana vasvika makore makumi manomwe. Pari zvino mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vari kufanirwa kuenda kumujandigere musi wa15 Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasaina bhiri iri, zvinoita kuti vaMalava vasainde pamujandigere zviri pamutemo sezvo mutemo unenge washandurwa. Bhiri ratambirwa nhasi rinogona kusainwa chero nguva navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vakundikana kupa mutongo wavo nhasi pachikumbiro chenhengo mbiri dzeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe, avanova mumiriri weHarare West muparamende, pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri, chekuti vatongwe vachibva kumba vachinzi warwadziwa nezino. Justice Chitapi vave kutarisirwa kupa mutongo wavo mangwana. Mutongo uyu waifanirwa kunge vakapiwa svondo rapera, asi vachitapi vakakundikana zvakare vachiti vakanga vasina kupedza kuugadzira. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, kutongwa kwevaimbovemeya veHarare vaHebert Gomba panyaya yavari kupomerwa yekupa mvumo yekutengeswa kwenzvimbo yekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo yaendeswa mberi kumusi wa26 Chivabvu. Asi vaGomba vari kutarisirwa kudzoka zvakare kudare mangwana neimwe mhosva zvakare yavari kupomerwa yekutengeswa kwenzvimbo kune mumwe mushandira pamwe muna 2016. Ukuwo kutongwa kwenhengo yezano PF vaGoodman Tamona Musariri, avaimbowesa chigaro wedunhu duku kumashandaland central, kwakakundikana kuenderera mberi nezuro kubhindura mushure mekunge vafakazi vakundikana kuenda kudare. VaMusariri avakasungwa muna 2020 vari kupomerwa mhosva yekuzvidza hurumende mushure mekufambisa mashoko paWhatsApp anonzi aikurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vabvise vaMunangagwa pachigaro. Mutongi wedare anonzi akati nyaya idzoke kudare musi wa12 Chivabvu gore rino. Mukuzeya nezvenyaya dzematare idzi tabata mutauriri wemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anove ari kumirira vasungwa ava vakumbirai mafunda.
Ndo zvaitika nhanhasi kunare kuhara haikoti mtongi kaza kushikapi wata wakwa sakuru renga mtongi wawo kana mpa mtongi wawo kana ya honorable Joanna Mombe na shule ya chimbiri wate wakati kukana wakatakikana ni chumeru kurwaka waka paruzi ino wate wakana mpa mtongi wawo nyezu wale mangwana suwe shikapi mungwa za hafu nefe sakatamira kutuka mgani suwe shikapi
tiri kuona kuti kake chipiri mutongi achikundikana kupa mutongo wawo svondo rapera vakati vanga vasina kugadzirira matambira sei nyaya iyoyi
tozopataurwa chichema chekunzi mutongi haafu kunzwa zvakanaka tangozvigamuchira kuti regai tinzire mangwana acho anosvika nekuti ganga tichakatarisira ndokuti mutombo uchapiwa nhasi asi zvakona zvaramba nhasi zvakatamirira pazuva ramangwana kuti ndofunga kana vapora changuva kuti vafukana ava zvakamira sei panyaya yavo.
Ivo vasungwa vatambirawo sei chiitwa ichitarisa kuti vanga vaine tarisiro yekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi?
Tinotarira kuti zvakata zvinobata mukomana ekumuchadama ndofunga unga vari kumhanyamhanya kuti vasvikire kuchikurungi kuti vano vaudze zvaitika kudare pazuva ranhasi. Asi tinozoziva kuti nezoro pakambowanikwa nemasanzi avo akataura nawo vanga vachitoti vanga vakatarisirawo sikuru kuti vanzevedic atongoura waikoti nhasi. Asi sezvo zvaramba tinotarisira kuti mangwana chatisvikasvikapi vachakwanisa kunge vakavha kana kunge vapora zvokuti vaite hendo down mutongo wavo.
Ne zuro kubhindura kune imwe nhengo yezanu PF yakamiswawo pamberi pedare ichinzi yakatenderedza mashoko anozvidza hurumende aifurira kuti vachiwenga vapandukire vamunangagwa. Yakamirawo sei nyaya iyoyo kudare?
Wagoodman sari dongo akafanirwa kuti vatange kutongwa kukumhosva yematawa kuti vari kunzi vakaisa vatakana vandamaina nangagwa kubvira mesvikoti. Asi tsvau yavo haina kukwanisa kuzotanga nezuro ichatanga mukwanisa 12 May nekuti pakanzi maweakness vanova vafagasi panyaya iyoyi pakanzi vanga vasina kuya kudare. Sakare makwiti edu achadzoka zvakare musi wa12 kubvira kuti tsvau yavo kana kutongwa kwavo kutange.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatatu 38,293 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 1,573. Vanhu zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu 7,683 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 437,751. Vamwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevana kana kuti 5,634 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 99,765. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekurwisa chirwere checovid-19 kuitira kuti chisarambe chichipararira munyika. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachitevedzera zviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization zvokuti vasagara vakaungana, vagare vachigeza maoko avo pamwe nekupfeka mamasiki senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza kuti tinzwe maonero avo.
Sekutaura kwatinoita mavhiki nevhiki kuti chirwere checoronavhairasi hachishati chapera. Saka kuopera kuvhura kwatinoita ikonomi hazvireve izvo kuti chirwere chapera. Saka manhamba anoexpekta kunzi aincrease sezvo tinenge tavhura ikonomi nenyaya yezvinhu zvakawanda wanda kuti vanhu vawane raramo asazvire uye zvekuti vana vawane kudzidza asazvirewo chirwere chapera.
Dr. Simemeza, sezvo muri kuti chirwere hachisachapera, kandai mashoko ekurudzira kuti vateereri kuti vanyatsonzwisisa kuti vave kufanirwa kurarama upenyu hwakaita sei kuitira kuti vasabate chirwere cheCOVID-19. Mubatewo nyaya yekubaya nhomba yeCOVID-19 kuti vateereri vanyatsonzwisisa kuti zvakakosha here kubayiwa nhomba iyi uyezve vanofanirwa kubayiwa kangani.
Tinofanira kucontinua zvese zvanga tichitaura kuti vanhu vapfeke mamask, tichiencourage social distances, especially mumabasa nekuzvikoro, kuitira kuti chirwere checorona ichisanyanya kupararira maningi so that tikwanise kuchicontrola. Zvino tinokurudzira vanhu kuti varambe vachiobserva social distancing, vachigeza maoko zvakafanira, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire maningi. Avo vari eligible kuwana mavaccine vawane mavaccines avo nekuchimbidza, uyezve vachiwana ese ari 2 sekukurudzirwa kuri kuita mamedical experts.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Muri inozivikanwa nekubatsira vanhu pasi rose, vaBill Gates nemudzimai wavo Melinda Gates vakazivisa nezuro kuti vava kusvitsa muchato wavo kwamvura yacheka makumbo. Vaviri ava vakanga vagara vose kwemakore 20 semurume nemudzimai, uye vakashandisa Twitter kuzivisa veruzhinji kuti havachakwanisi kugara vose semurume nemudzimai. VaGates vakavamba kambani yeMicrosoft vakavimbisa ivo nemudzimai wavo kuti vacharamba havo vachishanda pamwe chete nekambani yavo yeBill and Melinda Gates Foundation. Kambani iyi ino upfumi hunosvika mabhiriyoni 50 emadhora ekuAmerica, uye inoshandiswa mukubatsira pasi rose mune zvakawanda. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti pane vamwe vashandi nevaive vashandi veZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA vakasungwa mushure mekunge komiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee pamwe nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari muhurumende yaAuditor General vapomera vakuru vemakambani vekambani iyi mhosva yekuita zveuori. Nyaya yeuori inonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi yakanganisa zvakanyanya urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vanoti vaoma mate mukanwa neuori huri kupomerwa vakuru veZinara.
Ukaona usingachanyare zvinhu zvakadai uchiri munhu here? Zvinosodesa uye zvinotsamwisa kuti vanhu vakuru vangachapfanya mari yeruzhinji isiri yavo zvakadaro. Nyika iri kuramba ichirasikirwa nemari yakawandisa yanga ichifanira kugadzirisa marodzi edu. Iko zvino marodzi edu chiseko chaicho pasi rose nekuda kwemapotholes. Hana inotorova uchinzwa mari iri kufungidzirwa kuti yakabiwa $71.5 million ne$31.5 million imari yakawandisa. Ndakatya ndichinzwa kuti vakaparana maChristmas hampers worth $9,600 paboard member imwe neimwe. Vakadziwo vachitora mari yebasa inosvika pa$24,500 kugadzirisana misoro.
Ko, vari kupomerwa mhosva ava voitwa sei chaizvo? Tabvunza vachinamo.
Vanhu vose ava ngavasungwe. Vanofanira kudzosera mari yavakaba nekuinda mujere. ZveZinara zvanyanyisa.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaWillis Madzimure vanotiwo
nyaya yokuZinara inoratidza udzamu hweuori hwatinahwo muhurumende uye mumabazi ehurumende atingati maparasitato. Mukatarisa vashandi vekuZinara kana anga achinzi wacho anga ari mukuru weadministration, munoona kuti munhu iyeye qualification yake yanga iri ye Bible. Noti yeye chete mune vakawanda vanga vasina mapepa anova ita kuti vakwanise kusevenza.
Vatiwo zviri nyore kuti vanhu ava vasungwe nekuti
tine nyaya dzakawandisa dziri muripoti yekuzinara zvokuti zvazvofa haungutongoita ndezvokuti vanhu vanenge vachitorwa ne-Anti-Corruption Commission kana nairo rimwe bazi rakaiswa muofisi mapresident vachikwanisa kunge vachitondoprosecutwa kana kuti kundochuchiswa nemhosva dzehuori dziri muripoti imomo nokuti pane kutyorwa kwemitemo yakasiyana siyana imwe yacho iri pachena kuti kana waita izvi unofaa kuti usungwe. Ndingada kuti vanhu vagoziva futi kuti Zinara ndiyo inotora mari yose yemalaisensi emota muno muZimbabwe zvaimboitwa nemalocal authorities atingati makanzuro. Saka ndo yaakutora mari iya yozofungazve kuti inopa ani mari iyi kanzuro yacho uye kuti anopiwa basa racho ndiani. Zinara inge chingoita zvose kutsvaga mugwagwa unofanira kugadzirwa, kutsvaga anogadzira wacho, vanogadzira vacho vasingagadzire, ende vanhu vacho vakapiwa mari, vamwe vacho vanotova muparamendi izvozvi, vanotogara mupublic accounts committee. Asi zvinongofa kuti zviitwe nezvokuti munhu wese ari kunyorwa kuti ane mari yaakatora kuZinara akatadza kuita basa kana kuti akaidya anofa kuti aidzore.
Vamwe vakuru muzak vasina kuda kudomwa nemazita vachiti hari haisati yanyatsovira vaudza Studio 7 kuti pane vakasungwa vari kuferefetwa. Asi mutauriri wezak vajohn Makamure vati tizotaura navo nemusi wechitatu sezvo vachiri kuunganidza umbowo hwakakwana. Mutauriri weZinara vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti pari zvino havana chekutaura sezvo vasati vapiwa ongororo yakaitwa nedare reparamende zviri pamutemo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti nekuona kuti migwagwa yaipa vakamboedza kunyorera tsamba kuZinara kuti vanzwe kuti mari dziri kufambiswa sei asi hapana chakabuda.
Pari zvino tsamba idzi dzimwe dzacho dzakanyorwa muna February jaya muna izvo hadzati dzave dzinopindurwa. Izvi hazvitishamise nenyaya yechikonzero chekuti huori tingati ndo tingati ava magariro watonyang'anya muZinara.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti vakamirira kupa divi ravo kuparamende vasati vataura nevatori venhau. Panyaya dzehuori, Zimbabwe inonzi neTransparency International iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 panyika zana nemakumi masere kana kuti 180 dzinoongororwa panyaya dzehuori. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kudzoserwa kuZimbabwe kwevarume vatanhatu vaimbova muchiuto vasati vatsvaga upoteri kuBotswana kwamiswa nehurumende yenyika iyi pamwe chete nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees mushure mekunge tsvagiridzo yakaitwa neUNHCR yakaratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi vakadzoserwa kumusha. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yeBotswana yakatora danho rekusadzosera varume ava avo vasingadomwe nemazita sezvo vachityira upenyu hwavo mushure mekunge mumwe wavo vaLeslie Banda avo vakazvipira kudzoserwa kumusha mukupera kwakurume vakatsakatika pavakasvika kuZimbabwe. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakafiso musi vaudza Studio 7 parunare kuti bazi ravo riri kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nesangano reUNHCR mushure mekunge mumwe varume ava atsakatika ari muZimbabwe.
Sangano reUNHCR riri kutungamirira urongwa uyu hwekuona kuti varume vatanhatu ava vangabatsirwa sei pamwe chete neavo vanoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri mubazi rangu mushure mekunzwa mumwe wavo akasvika akatorwa nehurumende yeZimbabwe akaendeswa kusingazivikanwa.
Vamusi vati Botswana inyika inocherechedza kodzero dzevapoteri nokudaro haimanikidze vapoteri kudzokera kumusha kwavo kana kuine zvimhinga mupinyi.
Ichokwadi kuti kune vakazvikumbirira kuti vasadzoserwe kumusha vachiti vaimbove muchiuto. Saka isu hatimanikidzi vanhu kudzokera kwavanonoona kuti upenyu hwavo huri munjodzi.
Studio 7 anaukwanisa kuunzwa kuhurumende yeZimbabwe pamusoro pekutsakatika kwavabhanda mushure mekunge vadzokera kumusha, sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe. Muchikumbiro chavakaita vaimbiwo muchiuto ava vanoti vakatizira kubotswana panguva dzakasiyana pakati pemakore 2003 ne2005 sezvo vakanga vasingadi kutyora kodzero dzevanhu panguva iyo mushakabvuva Robert Mugabe vakange vari panyanga. Varume ava vanotiwo zvakare kudzoserwa kwavo kuZimbabwe kunoita kuti vasvike vachimiswa pamberi pedare rechiuto richivatongera mhosva yekutiza chiuto iyo vanoti mhosva huru. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNHCR kuchabembe kuAfrica Mzare Kate Pond vaudza Studio 7 kuti Botswana inofanirwa kuchengetedza varume vatanhatu ava nokuti yakasaina chibvumirano che-1951 convention.
Botswana is signatory to the 1951 UN.
Botswana yakasaina chisungo che-1951 convention uye yakachengeta vapoteri vazhinji kwemakore mazhinji. Shuviro yesangano reUNHCR kuona Botswana ichienderera mberi ichipa vanhu upoteri.
Asi vakawanda vanoti izvi ndizvo zvaifanirwa kunge zvakaitwa pazvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kumusha muna kurume. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadeva mavhinga vanoti zvinofadza kuona nhaurirano dzakaitika pakati pesangano ravo neUNHCR dzakavhura sangano iri maziso.
Saka tinotenda kuti takaita hurukuro nevakuru veUNHCR vakanzwisisa uyezve vakataridzawo pachena kuti ivo vanomiririra kodzero dzevapoteri. Saka zviri kuitika izvi tinozvikudza, tinozvirumbidza, tinoti ngazvirambe zvakadaro kuti vapoteri vasashungurudzwa masangano akaita seUNHCR aripo.
Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF watafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo rinogara richingozorwa mafuta enguruve arisina kudya nokuti kune vanhu votsvaga ugari wedzimwe nyika vachishandisa manyepo.
Hurumende yeZANUPF inodii? Ine hanya nei nemunhu ari kuenda kunohodha kusouth Africa chiye achitengesa zvinhu zvake? Ine hanya nei nomunhu uri kuenda kunofudza mombe kuBotswana kana kunotsvaka mapoto ake achidzoka? Zvine basa rei nesu izvozvo? Saka hatidi kuti vanhu vashorese nyika nekungotaura mashoko ekwavasina kuswera.
Botswana neUNHCR dzakabatana mukudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha muna kukadzi nakurume gore rino, vazhinji vavo vachiti vakamanikidzwa kuita izvi kunyangazvo vaityira upenyu hwavo kana vasvika muZimbabwe. Kune vamwe vapoteri vachiri kugara paduku refugee camp vakamirira kutorwa nenyika dzakazvipira kuvatora sevapoteri mushure mekunge vatsika madziro vachiramba kudzokera kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Ini ndini Michael Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 p.m. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora nyaya yekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19. Tichange tichitaurawo nevechidiki vanoita mabasa emaoko kuti tinzwe kuti vari kurarama sei apo Zimbabwe sedzimwe nyika iri kurwisana nedenda reCOVID-19. Muri yeZimbabwe, musakanga nokupinda muchirongwa ichi nhasi manheru na 8 p.m.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare reSenate ratambira kuwandudzwa kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti richapikisa zvaitwa nedare reSenate. Dare redzimhosva rinotadza zvakare kupa mutongo waro pachikumbiro chemadzimai maviri eMDC, muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri, chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku.